Nezuro makurukota ehurumende muSouth Africa vezvemapurisa vaBekicele uyewo gurukota rezvekutakurwa kwezvino vaafikile Mbalula negurukota rezvevashandi vaTulas Nkwesi vakaita musangano nevachairi vemarori vari kutsvaga mabasa uye varidzi vacho vakayambira kutora matanho kune vari kupisa marori anotakura zvinhu aya. Vacele vakayambira vari kupisa marori kuti vachasungwa sezvo vari kukanganisa nyaya dzeupfumi asi pangopera maawa maviri vapedza kutaura kwakapiswa rimwe rori mumugwagwa weN2 kuDurban. Mutauriri wemapurisa Senior Superintendent Babu Supersed vakatenda kuti kwainge kwapiswazve imwe rori. Mukupera kwesvondo marori gumi nemasere kusanganisira anotyairwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe akapiswa mumhirizhonga iyi mudunhu reKwaZulu-Natal neHauteng. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti motikari idzi dzerudzi rwemarori dzakapiswa mumigwagwa mikuru South Africa izvo zvakakonzera kuti migwagwa iyi imbovharwa kwechinguva.
Zvatanga zvezvokuti zvizvarwa zvedzimwe nyika zvisungurudzwe muno muSouth Africa. Tichitaura kudai nezuro kwakapisiwa marori anosvika 17 kana kutora udzira nokuti pane mamwe akaopisiwa futi kuHeidelberg wakupinda muHauteng. Asi zhinji mota dzakapisiwa dzinodraivhiwa nezvizvarwa zvezvimwe nyika zvikuru maZimbabwe zvakapisiwa kuDurban. Saka chiri kunyanya kuhlisa ndochokuti zvine zviri kuitiwa nerimwe sangano ATDF rinova nomunhu unozikamwa kana mutungamiri unozikamwa vaitofamba nemaloud hailer kana tingati mamegafoni vachiti pasina maZimbabwe vamwe vachikurudzira kuti zvimwe zvizvarwa zvezimwe nyika zvakaita sekunana Swaziland zvive zvinodzingwa muSouth Africa.
VaEdward Muchatuta vanomirira sangano rinoona nezvemagwaro ekushanda muSouth Africa kana kuti Zimbabwe Exemption Permits vanoti mushure mekunge izvi zvaitika ivo nevatyairi vekune dzimwe nyika vakaratidzirawo vachida kuti hurumende yeSouth Africa ipindire.
Vanhuridzi vematraki kuSouth Africa nesu vamwe vashandi vezvizvarwa zvekuZimbabwe, Zambia neMalawi takaenda tikanovhara mugwagwa mukuru weN3 paMarine Hill Toll Plaza tichiitira kuti tiisvitse shoko kuhurumende yemuSouth Africa kuti ikwanise kutidzivirira pane zviri kuitika kuti matrucks ari kupiswa zuva nezuva pasina kumira asi iyo hurumende yemuSouth Africa haina kana zvairi kutaura nezvazvo.
Mumwe wemuchairi vaGeorge Nanyika vapa chikumbiro chekuti pave nekutaurirana.
Ndiri muchairi wari kudraivha ari muno muSouth Africa. Situation yacho mamirira aita hana kunaka. Wakutotya kudraivha nyangwe masikati nyangwe manheru bhikozi vanhu havari kukwanisa kungobloka maroads kana kutopisa matrak acho kana kungokanda matombo. Saka hauchaziva kuti zviri kufamba sei, sefiti yacho hapasisina. Saka ndanichikumbirisa ivo vanotimirira vari muno muSouth Africa vakwanisa kuitawo manegotiations maambasadors ekuamerica, US kana Canada kana nana Australia. Maybe vanokwanisa kunzwisisa iko kunyika dzavo ndoziziva kuti vanoda madrivers and tichitarisa maintenet tinotoona kuti vanhu vanoda madrivers. Saka maybe pakaitwa manegotiations yaya tinokwanisa kuwana kuti tinokwanisa kumbonoshandawo sezvo zvinhu zvisati zvagadzikana kunyika kwedu.
VaDavid Munoda Wafa ndemumwewo muchairi ati ave kutotyirawo upenyu hwavo.
Hazvi zviri kuitika kunoku hazvakaoma. Marori vari kupisa, vanhu vari kurohwa, vari kudzikiswa mumarori, vamwe vari kutyoka makumbo, mapasipoti ari kutsva vechipisira mukati. Apa embassy yekuZimbabwe hatizive kuti isusu tinayo muno muSouth Africa hatizivi nokuti yakanyarara kuti zivi kuita kunge tisina kana munhu anombomiririrawo vanhu vari muno. So zvinhu zviri kutinetsa izvozvezvo. Woendawo kumakambani kwachona ikokoko. Vamwe vakudzingwa mabasa nekuti makambani anga asingarejisti vanhu vachingovashandisa zvisipo. So zvinhu zviri kuitika kuno zvakanyanya. Izvozvi zvamwe vanhu vari kutotadza sava nezuro. Sekwedu isusu kwatoshanda kukambani kwedu madrivers akatonzi asauye kubasa. Haana kutouya kubasa nekuti kwaitotyisa kutoti kutokwidziwa ikoko. So unenge wakagara mumba mari yacheni inobvepe yekuzoti isusu tiwanewo kurarama. Kana ivo vanhu vacheni gavhumendi yemunomu yacheni yakanyarara kuti zii iri kutadzawo kana kutibatsira chaiko chaiko. Ivire vane vakangonyarara kuita kunge pasina zvinhu zviri izvozvizvi kuti ufambe waungofamba usingazivi kuti kwandiri kuenda ndichanodzoka here nhasi. So zvinhu zvakatotiomerawo izvozvo.
Vamunodawa fa vaenderera mberi vachiti vatyairi vazhinji havachazivi ramangwana ravo.
Zvizvi vanhuwese hapasa munhu achaziva kuti achasenza sei kuti unyatsotuchabhajeta hauzivi kuti unobhajeta uchiti nekuti kuti uzive kuti uchadzoka utripu kwacho usina kuurawa hazvisina chokwadi mukati kwangowo kungoendawo zvokuti kana waenda waenda hakuna anodzoka izvozvi zvimwe kubasa kwedu nemusi wesunday motikari yaakadirwa petro yakuda kutobatidzwawo namwari wake haina kuzobatira akagona kuti atiza aindewo muhuningirikiri mutrakstop zvinhu zvinonetsa apa vanhu tine tine mapemiti mapemiti achona hatizivi kuti gavhumendi yaitipirei mapemiti tinawo hapana kana munhu mwe chete ari kugonawo kuti atimirire nekuti nesu hatizivi mutemo kuti mutemo wachona unoitwa uri sei mutemo pavanhu vane mapemits ndiona sokuti mapemits achona ivo vakatipa vachona vakuona kunge mapemits asingashandi hatina munhu watoziva kuti angatimirire ndiani so zvinhu zvese zvinotinetse izvozvo nokuti hanzani ndamboona munhu anopiwa pemit ovictimizwa futi
mukuru wemapurisa musouth africa vabhekicele nezuro vakapawo yambiro yekuti mapurisa achatora matanho akaomarara kune vose vari kupisa dzimotikari idzi izvi ndizvo zvakaita kuti mhirizhonga iyi imbomira vashumba vaudza studio 7 kuti chiitiko ichi idzokororo yezvinhu zvakabvira zvataurwa nevanhu vemusouth africa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinofanira kubuda musouth africa
saka izvi zvakaokonzera bongozozo rakakura zvokuti vachairi vedzimota idzi vamwe vakaovhara N3 kune mugwagwa weN2 saka isusu kana takazvitarira seZimbabwe Exiles Forum tiri kungoona kuti inongova dzokororo yezvinhu zvakagara zvapromisiwa kuzvizvarwa zvezvimwe nyika zviri muSouth Africa zvinofanira kubuda zvichaperera kupi zvinhu zvakadai because mapurisa anenge aripo akatarira imwe nguva vachitoziva vanhu vacho asi hapana zvinobatsira
vemabepanhau vashoropodzwawo navashumba nekutadza kwavo kuzivisa veruzhinji maererano nedambudziko iri
ndichava kunyanya kushamisa kana kuvhundusa ndochokuti vemapepanhau ava nezvivhitivhiti nemadzangara dzimo havasi kuzvibudisa patinenge tichitaura nezuro chaiko vakaubudisa ndatovatumira mapicture nemifananidzo yezvinhu zvazvichiitika ikoko saka mhirizhonga iri kutivhundusa zvikuru ndichatingataura apa ndochokuti zvava kutoda kuti zvizvarwa zvedzimwe nyika dzibatane tichiita muonera pamwe kubatsirana muma communities kana kuti munharaunda dzatinogara kuti tingowanawo madziviriro atingaita zvinhu zvakadai
vashumba vaendera mberi vachiti sangano ravo ranyora magwaro kuvatungamiriri vemizinda yekune dzimwe nyika muSouth Africa kusanganisira Zimbabwe vachikumbira kuti vaise misoro pamwe chete mukupedza dambudziko iri
Exiles Forum yatumirawo futi mifananidzo yebongozozo riri kuitika kumaembassies edzimwe nyika kuti tiwanewo madzivirigo atingaitiwa pakushungurudzwawo tatotumira futi even veZimbabwe consulate kuti vaonewo kuti vangataura here neSouth Africa nokuti hazvichapereri pakadai kana zvadai ende hatingarambi takangonyarara nokuti tikanyarara tichihla kuti zvinohowedzera sezvinotaurwa namamwe maZimbabweans zvagara zvichitoitika saka kuuraigwa vanhu takangotarira hazvibatsiri saka tinokurudzira zvikuru maZimbabweni zvikuru vanochaira ivava kuti vange vachitizivisawo panenge paitika dambudziko iri ende tichionawo kuti tingaita sei
mukuru kuchamhembe kweAfrica musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vashora chiitiko ichi uyewo vakurudzira vatyairi vedzimotikari idzi kuti vasafambe usiku
dambudziko iri ranyanyiswa nekuti mapurisa haana zvaari kuita kudzivisa mhirizhonga iyi uyezve hurumende itsva yavaramaposa haisati yataura zvakajeka kuti ndezvipi zvingaitwa saka tinokurudzira zvikuru sei vatyairi vemarori vapakuri kuti vasafambe usiku uyezve kana paine zvaitika ngavataure nechimbi chimbi vachidoma nzvimbo yazvaitikira nguva yazvaitikira nezuva razvaitika kuti tigone kushandisa umbo ihwohwo titaure nehurumende South Africa nemapurisa eSouth Africa kuti dambudziko iri ripedzwe idambudziko rezenophobia yakanangana nevatyairi vemarori vanenge vachinzi vabva kure uyezve makambani emuSouth Africa emarori anopa babasa kuvatyairi vemarori vanobva kunze idambudziko guru kwazvo
nyaya yekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika ndiyo iri kupa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviende kunotsvaga mabasa kuSouth Africa izvo zvokonzera kunetsa sezvo zvizvarwa zveSouth Africa zvichinyunyuta kuti zvave kutorerwa mabasa nevekunze ava ndakamirira Studio 7 muJohannesburg South Africa ndini More Blessing Munjoma.